South Africa. Amuna oye dino taura idi, dino taura, dino taura idi. Amuna oye dino taura idi, dino taura, dino taura idi. Raka uya soko kuno baita osha. Raka uya soko mana aparara. Ndaka toka, ndaka ona utachiwana. Ndaka toka, ndaka ona shura matongo. Ndaka chemeni.
Wakakara nae wakamufarira. Wakabamba mkunda waka
kuti uyindino mupandira idini no panda indino mupandira gwinyiso ndakanyeperwa hazi ndicho chinyakare mweya wechina hazi ndicho chinyakare ndakanyeperwa hazi ndicho chinyakare mweya wechina hazi ndicho chinyakare ndakaona ndakaoneswa mashura pasirino inga rakatakura ndakaona ndakaoneswa mashura pasirino inga.